I don't know whether the police have already permitted that, but we assure in the nation that I'm the secretary of the party. We are assuring people that this will be a national event, very peaceful indeed, which will be presided over by none other than His Excellency, the president of our party, Comrade D.E.B. Mnangagwa.
Handiziyi kana mapurisa apamvuma asi tiri kuzivisa veruzhinji kuti ini semunyori wemusangano ndiri kuimbisa vanhu kuti uyu unenge uri musangano wenyika yose unenge uchiitirwa murunyararo uchitungamirwa naivo Mbune mutungamiri webato redu Comrade E.D. Mnangagwa.